Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 30/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise huwandu hwemadzimai munyika kutsvagira bato ravo rutsigiro. Zimbabwe Electoral Commission inoburitsa mazita evanhu vana magwaro akatambirwa nenomination court. Murwere wekutanga kuvhurwa mwoyo pachipatara cheparenyatwa mushure memakore mashanu anoti aive aine kutya kukuru kuti anogona kufa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura
Mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vakurudzira boka remadzimai ebato ravo reWomen's League kuti vashandise huwandu hwavo hwemadzimai munyika mukutsvagira bato ravo rutsigiro kuitira kuti rikunde musarudzo dzemunanyamavhuvhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano weWomen's League yebato ravo vamunangagwa vati madzimai ndo akawanda uye bato rega rega rinokwanisa kubudirira chete kana rikatsigirwa nemadzimai vati madzimai anofanira kushandisa huwandu hwavo kutsvagira bato rutsigiro kuti rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rino.
As members of the Women's League, I call upon you to take advantage.
Imi semadzimai ndinokumbira kuti mushandise kuwanda kwenyu kuti mutsvagire bato rutsigiro kuti rikunde musarudzo.
Vakurudzirawo kuti madzimai avhotere bato ravo kuitira kuti achengetedze nhaka yavo vachiti Zanu PF inovimba navo.
Tongi kana chida kutonga zvine simba zvine nguva yakareba tsigirwa namadzimai nyika yese.
Mutungamiri weZanu PF vashandisawo musangano wanhasi kukorokotedza nhengo dzebato ravo dzechidzimai dzakabudirira kunyoresa kuti dzikwikwidze musarudzo. Musangano wanhasi unouya apo bato reZanu PF rakakwira kudare nezuro nechikumbiro chekuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC irambidze nhengo 15 dzebato rinopikisa reCCC kuBulawayo kupinda musarudzo nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dzafo masikati dzaive dzakatarwa dzadarika. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvemutemo mubato iri vaPatrick Chinamasa vanoti Zeki akatyora mutemo nekutambira magwaro enhengo dzeCCC uye nhengo idzi hadzifaniri kukwikwidza musarudzo. Izvi zvinoitika po mutauri weCCC muzvare Fadzai Mahere vari kuti bato ravo harisi kufara kuti pane vamwe vanhu vakaita chitsotsi nekuendesa magwaro avo kuZeki vasina mvumo kubva kubato iri.
Chatakangoona ndechekuti kune vakafojera mazita nemasignature nelogo yedu pane zvatakaona so far zvinenge zvakaitwa nethas asi nyaya dzacho dziri kumapurisa nekumagweta edu.
Pane mamwewo mapato asiri kufara nemafambisirwo akaitwa basa nematare aitambira mazita enomination courts pamwe neZEC anosanganisira MDCT akatokwirawo kudare reElectoral Court. Zvichakadai, Zeki yakaburitsa gwaro remazita evanhu vane magwaro akatambirwa nenomination courts kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rino. Dzimwe nyanzvi mune zvemutemo dzinoti Zeki haigoni kuburitsa mazita kumatunhu ane nyaya dziri kumatare asi vamwe vakaita senyanzvi munyaya dzemutemo vaBrian Crozier vanoti ZEC inogona kuburitsa gwaro iri yozorisandura zvichienderana nezvinenge zvazobuda mumatare. Izvi zvatsigirwa nenyanzvi munyaya dzemutemo muzvinafundo Love More Maduku.
Asi kana vamabudisa semamirira atakaita pano, kana dare rikazotonga kuti apo pamakanyora zvakati bvisai munyoreri zvakati, apo pamakanyora zvakati wedzerai zvakati, vanenge vachiita mutemo unobvumidza izvozvo nerule of law. Matare ari pamusoro, anokwanisa kuchinja.
Vaendera mberi vachiti magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers ndiwo asingakwanise kudhindwa nyaya dziri kumatare dzisati dzapera. Sachigaro vesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI, zvakare vari gweta vaAndrew Makoni vanoti kuwanda kwenyaya dziri kumatare kunoratidza kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kunomination court.
Saka takatarisa matambudziko iwawo, anoratidza kuti pakaitika nomination court panga pasina gadziriro rakakwana rekuti vanhu vakwanise kuita basa iroro.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bato rinopikisana Citizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kupomera nhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF mhosva yekuparadza zvibhorani zvakachereswa nenhengo yaro iri kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende kuBikita East, richiti ZANU-PF yakapika kuti mudunhu umu hamudivi vanoita zvirongwa zvebudiriro vasiri mubato rinotonga kusvika sarudzo dzegore rino dzapera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzeTriple C dzataura neStudio 7 kuBikita East dzinoti vatsigiri vebato reZANU-PF vaitungamirwa nevari kukwikwidza vakamirira ZANU-PF vaCourty Gomba vakaenda vakanokanda matombo muzvibhorani zvina zvakachereswa nevari kumirira bato rinopikisa iri vaBoniface Mudzingwa. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri wekomiti iri kuona nezvesarudzo muBikita muTriple C vaJohn Mpanduki vati ichokwadi kuti zvibhorani izvo zvaifanira kuiswa magetsi ezuva zvakaparadzwa nevatsigiri veZANU-PF vachiti mudunhu ravo maberekera ingwe.
Vana kuti Gomba vari kudestroya mabhoozi akadrilwa navamudzingwa. Izvi zvinoratidza kuti maelection atiri kupinda aya ane njodzi mukati uye vakutotanga hondo.
Vamudzingwa avo vanga vasingakwanisi kupinda pamhepo vachiti vari murwendo kuenda kuZambia vatenda kuti zvimwe zvezvibhorani zvavakacheresa muBikita East zvakaparadzwa nevatsigiri veZANU-PF. Vari kumirira sakanzura weCCC muward 18 umwe mune chimwe chezvibhorani chakaparadzwa vanaBeauty Mchei vanoti bato iri rakaita utsinye sezvo munzvimbo umu mune dambudziko remvura zviri kumanikidza vagari nezvipfuwo zvavo kushandisa mvura yakasviba inobva murwizi rwachivaka.
Takabatikana zvakanyanya uye community yakabatikana zvakanyanya nenyaya yekuti mvura idambudziko yekutomwa kuvillage iri padhuze iyoyo since from 1980 hakuna kumbobvira kwacherwa chibhorani.
Vagari vanoti zvakaitwa izvi zvinokonzera mhirizhonga sezvo nyika yakatarisana nesarudzo. Asi vaGomba varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana nguva yekuita zvisina maturo. Vebato reCCC vati vanga vasati vamhangara nyaya yekumapurisa asi vanotarisira kundomhangara munguva pfupi inotevera. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika mudonho remasvingo iri kukwira zuva nezuva. Nezuro dzimwe nhengo nhatu dzechidzimai dzebato rinopikisa iri dzakaudza Studio 7 kuti dzakatotiza misha mushure mekuvimbisa kuurawa nenhengo dzebato reZANU-PF nenyaya yekuti dzakasarudza kumira musarudzo dzemakanzura kuchiredzi nemwenezi. Mune imwewo nyaya, vaChristopher Mutonhori Rodzi vanga vachitarisira kukwidza musarudzo dzeparamende vasina bato ravakamirira kuGood West vakashaya nezuro manheru mutsaona yemumugwagwa mushure mekunge motokari yavo yabuda mugwagwa ikawira murwizi pedyo nedhorobha reChivhu. VaMutonhori vakanyoresa kukwidza vakazvimiririra mushure mekunge varambidza kukwidza musarudzo dzebato reZANU-PF dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo kana kuti maprimary elections apo pakasarudzwa vaJohn Paradza kuti vamirire ZANU-PF. Mutauriri wemuri ya kwa Rhodzi, wa Aaron Mtono Rhodzi vati, varasikirwa zikuru nekushaya kwe mninyina wavo, uye wanoti, muri yavo inofungira kuti njodzi iyi, inechekuita nezwe matongerwe enyika.
Muri ya Mtonori, nyingu wazukuma 7 o'clock madeko, inyingi yaka jingiri kweleka na kujanyu ziba, kuti ibude mugwagwa. Azvera sokuti ndo yashona yaita sokuti yaiovateka ndiyo inofanira kuvadza mpushira kuti anopinda mbridge
vati vamutonhori vanotarisirwa kuradzikwa musi wesvondo kupurazire mhuri yavo kumvuma. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Murwere wekutanga wechirwere chemwoyo wekuvhuyiwa pachipatara cheparenyatwa mukati memakore mashanu anoti ari kufara kuti mupenyu sezvo aitya zvikuru kuti anogona kungofa sezvo zvekuvhiyiwa mwoyo izvi zvakapedzisira kuitwa munyika muna 2018. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Blessing Bonda vane makore makumi maviri nemapfumba mwekuberekwa vataura izvari muintensive care unit kuchipatara cheparirenyatwa uko vati vari kupora zvakanaka. Muzvare Bonda avo vakavhiyiwa mwoyo musi wa22/10 vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo vakavhiyiwa pachipfuva havachina marwadzo avari kunzwa. Chipatara cheparirenyatwa Group of Hospital chatendera vatori venhau vashoma kuti vakwanise kutaura namuzvare Bonda uye vanga vaine vana chiremba vakavakotsirisa pamwe nevakoti vakabatsira pakuvhiyiwa kwavo. Vari kutungamirira urongwa hwekuvhiya mwoyo pachipatara cheparirenyatwa vari nyanzvi yekuvhiya zviri mukati mechifuva kana kuti specialist cardiovascular and thoracic surgeon Dr Simukai Machawira vaudza vatori venhau kuti murwere wavari kupora zvakanaka. Vakati naivowo vaive nekakutya sezvo paive pava nenguva vasina kumbovhiya munhu zvekugadzira mwoyo munyika.
Tinofara kukuzivisai kuti operation yakafamba zvakanaka. Uyu semurwere wedu wekutanga sekutyawo kwaaita isusu taivawo nekakutyawo kataivawo nako.
Parirenyatwa pari zvino yavhiya mwoyo yevanhukadzi vaviri, wepiri wacho akavhiyiwa nezuro. Dr Muchawira vati vanofara kuti kunyange zvazvo vakatura maawa matanhatu pana Zvare Bonda, murwere akavhiyiwa nezuro akatora maawa mashoma.
Tingati zvakatora nguva yakareba kudai nenzira yokuti tatri team yaichaita operation Cape Tanga mushure memakore mashanu. Saka vanhu munee muchiita kakudyidzana zvine zvichida kuti munyatsonzwanana pamunee muchiita operation. Tingati tikacherechedza yatakaita nezuro takatora maawa matatu nehafu zvichiratidza kuti team yava kudi iri kubatana ende zvinhu zvaaku.
Vatiwo kuti bvupa rakachekwa rinyatsopora zvinogona kutora mwedzi mitanhatu. Vawedzerwo vachiti vave kutarisira kuti vanhu vavanovhiya vachazenge vachiwanda nekufamba kwenguva.
Sevanhu vachiri kutanga tichambotanga tichiti murwere mumwe chete pasvondo, asi tichitarisira kuti tichapota tichiwedzera. Tiri kutarisira kuti tosvika pa2 kusvika kana zvikabudirira togona kuti zuva nezuva during the week tinee tichingoita maoperations every day.
Nyanzvi mukurarisa varwere Dr Shield Kajese vanoti havana chakavatambudza mukurarisa nokumutsa muzvare Bonda.
Taiziva kuti mwoyo wake une problem. Taifanira kutora maprecautions ekumeka sure kuti patiri kumukotsirisa taitawo zviri kuenderana necondition yemwoyo wake.
Nyanzvi mune zveutano Dr Henry Madzorera vati kuvhiya varwere vemwoyo munyika kunobatsira varombo.
Tinotenda nokufara nokupembera kuti pane open heart surgery kuitwawo mazuva ano muno muZimbabwe inobetsera vazhinji vasingakwanisi kuenda kunze kwenyika.
Munyika manga musina chipatara chehurumende kana chakazvimirira change chichivhura mwoyo, izvo zvinonzi nenyanzvi zvaita kuti vamwe vanhu vane zvirwere zvemwoyo vaida kugadzirwa vapedzisire vafa nekuda kwokushaya mari dzekubuda kunorapwa kunze kwenyika. Chipatara cheparirenyatwa chinoti chine vanhu vari pakati pemazana matanhatu nemazana manomwe vari kuda kuvhiyiwa mwoyo, asi vachitiwo kune vanhu vakawanda vane chirwere ichi vasati vave mumabhuku avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana mukachokwadi tererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court nezuro rakabvisa mutemo unotarisa boka, rudzi kana kuti munhu anobvepi kuti akwanise kupinda muzvikoro zvepamusoro-soro, richiti nzira iyi haifanirwe kushandiswa kuti munhu apinde kumakoreji nekumayunivhesiti. Asi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashora zvikuru mutongo uyu vachiti vanopokana nawo zvakanyanya uye vakakurudzira zvikoro zvepamusoro-soro kuti zvisaone sekunge mutongo uyu ndiwo magumo ezvose. Varimi vegorosi yemuchando vanonzi vakakundikana kurima mahekitari zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares avainge vakatarisirwa kurima gore rino. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vakazivisa muchinyorwa chavakaburitsa nechipiri kuti varimi vakakwanisa kurima zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% zvemahektare zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares zvavainge vakatarisirwa kurima gore rino vachikwira kubva pamahektare zviuru makumi masere kana kuti 80,000 hectares akadyarwa gore rapera. Dr. Basera havana kuzivisa kuti sei varimi vakatadza kurima ndima iyi. Dunhu reMashonaland West iro rinosimbotungamira makore ose adarika rakazivisawo kuti rakatadza kusvika mahektare zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 hectares zvayainge yakatarisirwa. Mudhumeni mukuru mudunhu iri amai Sara Ndoro vanoti kwakanga kwarimwa mahektare zviuru makumi maviri nezvitanhatu kana kuti 26,000 hectares kusvika musi wa 15 Chikumi pakapera nguva yekurima gorosi. Mumwe mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vanoyambira varimi kuti hazvichayamura kudyara gorosi nguva ino sezvo risasvike.
Cut off date was 15. Rather than the area of just the cut off date. Scientific thing, not the personal. Scientific science says closed landing by such a date.
Vamwe varimi vanoti vakatadza kurima ndima dzavaida nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kunonoka kuwana zvikwanisiro, kusawana magetsi paanenge achidiwa kuti vadiridzire gorosi, pamwe nekunonoka kukohwa zvimwe zvirimwa zvakaita sechibage muminda yavanozodyara gorosi. Mumwe akanonoka kupiwa zvikwanisiro nebhanga reAFC ndiva Bright Ndevere vanorima vari kubhange. VanDevere vanoti vakazowana fotireza masvondo matatu nguva yekudyara gorosi yatanga. Mumwe wakanonoka kudyara nekuda kwemagetsi anga asipo zvichinzi mapango anodonha ndiva Nison Mafuta vanorima vari kumazoe mudunhu reMashonaland Central. VaMafuta vanoti gorosi rinoda kuwaniswa mvura kwemaawa masere pazuva kana risati rabuda richiri pasi.
Ndoita wazina itango rezvo. Amo around rupina nayo chabuda svika mapeto ne round rimaitwa zvadzoka futi 3 minus atobisa 2 hours.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vakawanda vakaita dambudziko rekunonoka kuwana zvikwanisiro.
Kunonoka kuwana zvishandiso ndizvo zvakaita kuti wheat iwedzerwe panguva yekudyarwa kusvika musi wa 15 June.
Mumwe murimi ane mukurumbira wekurima mudunhu reMashonaland West vatinashe Ziki vanoti dambudziko remagetsi riri kuramba richinetsa uye zvave kunzi mawaya anofambisa magetsi ndiwo ari kudambuka.
Mafuzi manje
matanda arikodona arikutsanya moto so
Vaziki vanoti varimi vanogona kuramba vari padambudziko rekushaya magetsi iwo achinzi avepo nguva dzose. Hatina kunzwa divi rezesa sezvo mutauriri wekambani iyi Dr. George Manyaya vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi zesa yakavimbisa kuwanisa varimi vegorosi nyika yose 120 megawatts dzemagetsi asingadzimwe dzimwe kana kuti load shedding idzo dzinonzi dzinokwanira varimi kubva gorosi richidyarwa kusvika parinochekwa kubva muminda. Bazi rezvekurima riri kutarisira mametric ton zviuru mazana mana kana kuti 400,000 metric tons kudarika gore rapera pakakohwewa gorosi mametric ton zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu kana kuti 375,000 metric tons. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti nhamo yedzinhandare muHarare yave kuzopera kutanga svondo rinouya apo vari kuvhura nhandare yeRufaro Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vamafume vanoti zvese zvakakosha zvangafarira kuitwa paRufaro Stadium zvaitwa, zvekuti nhandare iyi yasara mazuva mashoma shoma chete kuti nhabvu itange kutambirwamo.
Tapedza kuisa pitch, magetsi adzoka after 4 years. Jekrema changing rooms aitwa extended, taisa plumbing ichange yapera within the next 5 days. Tinotarisira kuti bhora rinobva range rava kutambwa tapedza plumbing.
Vanoti tarisiro yavo nemafambiro ari kuita zvinhu ndeyekuti kutanga kwevhiki rinotevera zvikwata zvemPSL zvinge zvave kushandisa nhandare ine mukurumbira iyi. Kuvhurwa kwave kuitwa Rufaro kwauya panguva yakanaka sezvo zvikwata zvese zvemuHarare nezvimwe zvisina nhandare dzakakodzera zvange zvomanikidzwa kutambira kumamwe maguta sezvo National Sports Stadium yambovharwa nekusamira zvakanaka kwayakaita. Hurumende iri kutatarika kugadzirisa zviri kudiwa kusanganisira mvura nezvimbuzi. Chikwata cheDynamos chave kushandisa Butter Stadium kuGweru neBarber Field Stadium kuBulawayo. Asi mukuru wekumahofisi avo vaJonathan Mashingaidze vanoti izvi ndezvechinguvana vakamirira Rufaro Stadium.
Mavhengeza tingati shandisa kusvika akazokwanisa kudzokera kuRufaro Stadium kunowando musha weDynamos Football Club.
Black Rhinos yave kushandisa Butter Stadium. Caps United neCranbourne Bullets dzave kushandisa Barber Fields. Herentals yave kuMandava Stadium. Asi mtevedzeri wasachigaro weSimba Bora vaChaus Nyatsine vanoti ivo vakasarudza Baobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi.
Tikataurawo neshisha Butter Stadium kuGweru kuti tigone kuzowana inonzi pachirungu second option yekuti tigone kushandisa Butter Stadium tikasvika zvakare pakuwirirana navo.
Asi ZPC Kariba iyo yaitsanisawo zvekare National Sports Stadium yaita rombo rakanaka mushure mekuonekwa kunzi nhandare yavo yeNyambunga Stadium yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro zvichitevera gadziriso yakaitwa. Dzimwe nhandare dzakaita sewadzanai kuShamva Sakubva kwaMutare neAscot kuGweru dziri kugadziriswa kuti dzizorerutsa nhamo yedzinhandare iyi. Mutauriri weguta reGweru muzvare Vimbai Chingwata Mutse vanoti vari kugadzirisa nhandare iyi kuti veruzhinji vafare.
Tisekanzuri yeGweru tiri kugadzirisa zvakanaka Ascot Stadium kuti munge munokwanisa kunge muchitambirwa nhabvu.
Makundano ePremier Soccer League ari kudzoka kutanga mangwana mushure mekumbomiswa kwemasvondo maviri nekuda kwedambudziko renhandare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chema gitara chosondo rino tine hurukuro nemuimbi wemusambo wegospel akambotora zororo mukutsikisa mimanzi asi iko zvino adzoka zvakare nenziyo itsva amai Shingisa Isuluma. Amai Suluma vakaita mukurumbira kwemakore akawanda. Ngatinzwei chikamu chekutanga chehurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Kagende tangire pa album ende kuti tinotaura kuti album number 8 chienda kuchikoro. Ndiri ku America Louisiana ndaka release album inonzi Ndewake. Ndaka release wo asina kuti ndabva ku Zimbabwe saka vamwana iziva vamwana iziri asi ndo yakanga tiri album number 8. Saka ndakanzwa kuti 2012 kuna masonga vanacho kana vava na album manawanda ka masonga zvinenge kutokanganwa.
Ibasa ratori mwebasa.
Inotori basa. Pirate yangu yanyanyisa. Saka pangataka kusvika kuita ma CD sango kuti katimbotsvage ino nzira yekuita sei yekuita kuti vanhu vasati mbiri tsimbo dzedu vatinoti
madigitalndozvako mazuva ano gaizvi
ndozvako mazuva anoi saka takabva tatizotanga kutoti masidi ngatimbosiyani pasi.
Jambirira
Jambiraitona
Vakakunzwai 2008 ya muri kutaura iyo nevari kukunzwai nhasi mazera asiana. Imimi mumadzi yenyu yachinja zvipapi kubva kumakare uko kusvika pari nhasi.
Ndingada kutotunza kuwane nevanoteerera kuti yachinja here. Ndoda kuti ndotori shunga dzangu ndotoziva kuti inini vashandiri nandifunga kuti ndaichinja chindinatomunokuchinja ndoziva kuti ndinokwanisa kuchinja nematurity but iko zvino izvi already doubled that age nande 25 kusvina mama in my 50s. Saka tindinoona kuti achinja imaturity in writing songs and maturity nekuyenzwa rinenge rachinja hachaitsezeze musikana mudikira kumbati mutume mukuru ndoinatindiochinja asi iwai vanhu vateereri ndo vanga ndozindiudza kuti chenji ndo vanga ndokwanisa kutsanangura kana kupindura mubvunzo iwowo.
Pane nyaya inogara ichindibata. Tine vakawanda vatakarasikirwa navo nenyaya dzekuzonzi vakange vakuita zvemadrugs, vakange vakuita zvevanga vamaaddicts alcohol nezvimwe zvakawanda wanda. Imi makanzvengana sei nematambudziko akadai kusvika nhasi?
Iya izvaitoitawo zvokutonzwa kuva chitoshamisika ende matara nyaya yandishamisa nokuti nezuro manheru ndichiita manamato nevana vangu ndaita mwaudza ndichikuti handisikuzobudisa sare munhu vacho kuti uyu mukomana uyu kutova murume mukuru aitouya kuchechi kwedu asi akazorekesa kuya ndoda kuti bhanga achiimba gospel akanga akuita zvemadrugs vari kuimba zvavo asi nokuti vari kuita zvokurara usiku hwese vachimba vachibedzwa kumagigs ndingaanga angu dzimagigs mumasi wacho yaya saka ndakazotanga kutozonzwa kuti kunotonwira madrugs nayi kuti vanhu vakwanidze kuramba vane simba rekuimba usiku hwese ndo petakatanga kuzonzwa nezvana Whitney Houston kuti ndozvaanoita nemamwe masecular musicians nezvematauro izvozvo kuti kana vana londo vaita kangonzwawo kuti taita maconcerti nawo tichiri vadikiwo masi vachaya kumabackground totainga kuti vanenge vachitonwa doro vanenge vachitoinini taitoshandisa kuti tivakimba gospel anonwa doro kuti ari kuziri kumaketeni saka tichaitotishamizawo kuti kaiti kana kaimba kaatobuda nemusodzo utofungwa kuti hashuwasva munhu ari kutokomborerwa iyo inenge ti
Manga muchinzwa kamba kanonzi fara zvakadaro kakamboitwa mukurumbira muhurukuru yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 naamai Shingisa Isuluma vari parunare kuCanada. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chechipiri chehurukuro iyi. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise huwandu hwemadzimai munyika kutsvagira ZANU-PF rutsigiro. ZEC inoburitsa mazita evanhu vakabudirira kunge vachinyoresa nenomination court. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusemwe na Praxidis Jeremiah.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 30 Nhlangula 2023 ngupraxidus Jeremiah.
All members of the Women's League must continue to mobilize and drum up support for more and more votes for our colossal revolutionary party.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukuthaza abohlangothi lwabesifazane kuZANU-PF olo Women's League ukuba bakhankasele bathole usekelo kukhetho lwalonyaka.
The 3-4 years singaniki public assistant. Even more public loans of God is a pure go to high, that is what I would have job at the Bonduti Simosinge. Catesi Safara Woman settlement. See, I've been saying to the Williams.
Abakuba Zileo Bakala Mubuti Papiganel and Supo is Petuega Billy. Now Catanisa Lalabo Abanga Kuba is a gang. Umo Yunkosiga Zoto at Abengua, Opopeleng Lande, Guma Figama Billy as Zuleo. Ukhangelelwe ukulethwa ekhaya eZimbabwe ngolesine weviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa ukuthaza abohlangothi lwabesifazane kuZANU-PF ole Women's League ukuba naba kankasele ngobuningi babo bathole usekelo kukhetho lwalonyaka ukuze banqobe ngoba belinani eliphezulu elizweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wabesifazana beZANU-PF owe Women's League National Assembly, Mnangagwa uthe ibandla lakhe liyaqhubeka lidinga usekelo kubo mama elizweni lonke ngoba kungela ngenye indlela ibandla lakhe elingaphumelela ngayo kungela sizo oluvela kubo mama.
All members of the Women's League must continue to mobilize.
Omama bonke abogatsha le-Women's League bakhuthazwa ukuba baqhubeke bedingela usekelo ibandla lethu lokuba basekele inkululeko yethu lezibuso esilayo namhlanje.
Mnangagwa uthethe ithuba leli ukwenzela amhlophe abazamela ibandla leli esithi ukumele bakhankase ngamandla ukuze banqobe ukhetho. iZANU-PF ithi izakwenza isicelo emthethwandaba sokuba abafuna ukuncintisa ezikhundleni zedale lephalamende abe-TRC abalitshumi lanhlanu kobulawayo bengavunyelwa ukuncintisa baphuza ukuhambisa amabizo abo edale le-nomination court lisithi bafika edale sokwedlule ihola lesine emini yantambama njengalokho okusemthethweni. Kodwa abe-CCC bona bathi lokhu kuveza sobala ukuba iZANU-PF iyesaba ukumisana lebandla leli kukhetho. Lokhu kuthiwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Mafa.
Iqiniso ikuthi iZANU siphelelwe ngumphako, konke kukhulumayo lokhu ngamanga akusoze vele kwenzeke. Umthetho ucacile ukuthi umuntu uyangenisa amaphepha ko ngo-4 o'clock. Uma sowangenisile ngo-4 o'clock, u-presiding officer uzabe lokhu elibiza kuze kufike isikhathi leso okulungiswa khona. Engaze fice ngenye okunye okungalunganga uyalungisa ngoba amaphepha asengenile. Njengoba esithi kwazi kwafika mhlaka 22, ayisiyo ndaba yethu, yibo ababengala staff.
Ukunje uZulu lokhu emelele ngamehlo abomvu uluhlu lwamabizo alabo abazancintisa kukhetho ukuba ethulwe ngabe commission elawula ezokhetho eye Zimbabwe Electoral Commission. Omunye walabo azancintisa imele ibandla le DAZ umnumzana Kulakwashe Zulu uthi uselindele ukuba amabizo aphume.
Ngikhangelela ukuthi igama lami liphume khonapho ezeki nxa sebegazethile, ngoba akusela ngenye indlela, ngoba yonke into eyayimele siyenze sayiyenza ngendlela efaneleyo. So kumele sincintise kathesi sibekwazi ukuthi ukhetho lwethu luyaphuma lunjani.
Izeki bekumele ethule lolu luhlu lwamabizo alaba abazancintisa kukhetho lwalo nyaka namhlanje lingakapheli ilanga lanamhlanje phakathi kwamabili ngo-12 AM ukuthi indawo zokuvotela zizaqala ukwaziswa uZulu ngeviki ezayo. EleZimbabwe liqhuba ukhetho olukhulu lwelizwe lokudinga amakhansila, amalungu edale ephalamende kanye lomongameli welizwe mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlozolo zindlovu.
Abakhubazekileyo bakhala ngokuthi babhekane lenhlupho eziphethwe kabili nxa kuqhathaniswa lalabo abangakhubazekanga. Ngakwelinye icele uhulumende uthi yena uyazama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa impilo zabo. Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvele emkhosini ombukiso weZimbabwe National Disability Expo oqhutshelwe enkundleni ephelandaba stadium eGwanda kusukela ngolwesithathu wagqitshwa lamhla. Umnumzana Peter Zulu weNsindi Village okhubazeke esandleni uthi sesiside isikhathi bengathola uncedo oluvela kuhulumende.
Three, 4 years singani ngi-public assistant sisihlale kodwa ama-forms ethu anjani kuthiwa kuzabuya even ama-public loans akuthiwa zizaphiwa kodwa hhayi kathesi akula lutho njengoba libona ukuthi isimo sinje kathesi safaka kuma-settlement siyabesela into zokulimisa.
Umnumzana Sanders Msaka wenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association uthi iningi labo liyafa ngenxa yokuswela amafutha okugcoba emzimbeni.
Ijwabu leli lithwalise nzima kakhulu abantu abale albinism ngoba ijwabu liyatsha. Ijwabu lingatsha libangela okuthiwa yi-skin cancer, libangela izilonda eziningi. Izilonda zona ziyana zingaba ziningi ezenza ukuthi umuntu etshelelanga ziyabangela okuthiwa yi-skin cancer. Yona leyo i-skin cancer oyiwo umkhuhlane obulala abantu abale albinism.
Umnumzana Msomi Mlilo olilunga leZimbabwe Visual Impaired Teachers Union uthi kuyadinga ukuthi bathole imitshina kulezi nsuku lapho befundisa ukuze abangaboniyo labo bafinyelele ilungelo labo lezemfundo.
Sikhuluma ngamakhompyutha, sikhulume ngamaprojector, sikhulume ngama-smartphone, sikhulume ngama-braille paper, sikhulume ngemitshina yokusebenzisa ekubhaleni i-braille ukuze sifundise abantwana kuhle. Amabhuku atholakale ngoba amabhuku awekho.
Emazwini akhethulwe ngumphathi ntambo obona ngezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima, umongameli Emerson Mnangagwa uthi urhulumente wakhe uza kuqhubela phambili elwisa ukuthi abakhubazekileyo bathola amathuba alingana layo wonke umuntu elizweni.
Persons with disability are first and foremost.
Okokuqala, abantu abakhubazekileyo ngabantu labo njengathi, njalo kumele bahlonitshwe baphakanyiswe. Uhulumende wami uzanika amathuba afanayo kubo bonke abakhubazekileyo kwinhlelo zentuthuko lapho sisakha ilizwe lethu ndawonye.
Umnumzana Raymond Magudugudu ongumanjinela njalo ngumqeqeshi esizinda Vocational Training Center koBulawayo uthi umbukiso lo owe-National Disability Expo unikeza abakhubazekileyo ithuba lokuthi babukise isiphiwo zabo.
Thina lokhu kuyasijabulisa kakhulu. Lokhu kuyatshengisa ukuthi disability is not inability. And sifuna ukuthi abanye babone because some are still in a cocoon. Abanye ama-parents bayenza ukuthi umntwana une-disability bayibone ngathi it's useless. Dagmele umvalele ku cage aphule yabona but katesi lawo ivura bayabona ukuthi abantu bale disability they are doing something great, something that you can't even imagine yourself ukuthi ngathi umuntu ungaboni yokho.
Umongameli Mnangagwa unikeza abakhubazekileyo amaplaza amabili, izitanda zezindlu eziyisithupha, imitshina yokusebenzisa ngezandla, inhlanyelo kanye lamakhuba lokune. Umbukiso lonyaka oqhutshwe phansi kwendikimba ethi Holistic Empowerment of Youth and Children with Disabilities Towards the Attainment of Vision 2030. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ngube.
Loke si udaba lwabakhubazekileyo baphinde bakhuthaza abantu ukuthi bachiyane lomkhuba wodlakela ikakhulu kukhetho besithi njalo abesifazane labatsha akumelanga bahlukuluzwe ngoba inani lamacala asephanyekwe emthethwandaba ngaba lesifiso sokuncintisa kukhetho lwalonyaka esemaningi kakhulu osokuhle kukhomba ukubana lolu khetho alusoze lube ngolukhululekileyo. Wanastasia Ndlovu ekobulawayo usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphuma ngesikhathi iningi selibona ukuqansa kwezehlakalo zodlakela endaweni ezehlukeneyo zelizwe, kungakho abakhubazekileyo sebegqugquzela ukuba kube lokuthula ezweni. Umnumzana Tsepang Nare okhubazekileyo usola indlela ukhetho oluqhutshwa ngakhona ezweni.
Ukhetho lolwalonyaka lulama-events athiyeneyo. Ama-events lawa ahlukumeza amalungelo oluntu. Sikhangela ukuthi abanye abantu sikhuluma kunje ababerejistile abakho ku-voters roll. Sikhangela njalo lokuthi nomination court yahamba njani. Ukutshintsha kwezabelo kwa-afektha amanye ama-political party okwenza behlule ukufilda ama-candidate. Sikhangele njalo intengo yama-nomination fees i-afekthe kakhulu. Sikhangela abantu abakhubazekileyo labo mama kade belesiso sokuthi bancintise banjene ezihlalweni lapho abanelisa ukuletha utshintsho.
Unkosikazi Constance Banda okhubazekileyo ongumqondisi weZimbabwe Women with Disabilities Development uthi ukhetho lwalonyaka solukhanya vele ukuthi luzaba nzima.
Ukhetho lwalonyaka silukhangele sibili, kodwa ke i-challenge ezikhona njengalonyaka njengoba kutshintshwe kwantshintshwa kwabantu bayiswalelale ukukhanya kuyi-challenge enkulu yena le, ikakhulu ebantwini abakhubazekileyo. I-braille kayikho sibili, sizame sazama saphinda sazama nge-braille, kodwa ke kukhanya ngani asiphumeleli ngoba akula lo yedwa embona ephosilihle ukuthini abantu laba. Esikuzwayo ukuthi i-braille iyadura, i-braille iyadura, kodwa ke kanti ongaduriyo ikuphi, ngani kuyenzeka. Sekuza kuthi i-braille kuyadura kungazabe kusenziwa. Konke kumele kwenziwe ngoba yenye indlela yokuphila yabanye abantu abaphila ngayo.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga olwela amalungelo abakhubazekileyo uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho.
Okwakathesi si-part of ukhetho, izekhi zesini izamile ngamandla onke ukuthi yenza ama-consultations, consult lapha lalapha ukuze siparticipate njengabantu abakhubazekileyo. So overall, especially in urban areas, abantu bayakwazi, though we are still lagging behind in terms of free access to information that is not friendly to people with disabilities. But hi, so far so good.
Unkosazana Messi Furanayi le uthi uyajabula ngoba uyingxenye yokhetho lwalonyaka.
Ya sizizwa siphakathi sibili. Hayi bazamile ukusiphatha kahle lathi ukuthi singene. Hayi inkinga yesathi sahlangana lazo nje kwakuyisikhathi. The process was very slow. Yikho engathi kwabanzi manje.
Umphathi ntambo we-micro small to medium enterprises unkosikazi Sithembiso Nyoni ozangena kukhetho emele ibandla leZanu PF eNkayi North laye ukhuthaza abantu ukungaphatheki kudlakela.
Nizawukholisa njani umkhankaso wami? Njalo nizasebenza njani labo? Nizabakhangela njani emehlweni sokudlule lokho? Mina ngokwami, I condemn violence to no uncertain terms. It's not necessary and it should never be perpetrated.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. sigxhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umoyi unkosikazi Zodwa Dabengwa obhubhele eNgilandi kumaviki amabili edluleyo ukhangelelwe ukulethwa ekhaya eZimbabwe ngolesine weviki ezayo ukuze ayebekwa entabazinduna eceleni komkakhe uMnumzana Dumiso Dabengwa owayengumkhokheli wezabo.
Isikhulumi semuli uMnumzana Jabulani Dabengwa uchasisa kabanzi.
Kumalungiselelo ethu osokusobala ukubana bayasuka lomzimba kamama mhla ka 4 July bayefika ebusuku mhla ka 5 eHarare bese kusuka eHarare ekuseni sokubuya ngapha ngoBulawayo. Kuthi ukuthi ke umsebenzi ozaba khona ngomgcibelo asika utholisisi ukuthi kuzakwenzelwa ngaphi inkonzo, kodwa izabe ikhona apha koBulawayo. Then enye eyokugcina ukuyambeka izakwenzelwa entabazinduna.
Kusasa mhla ka 1 Ntulikazi kuzaphathwa inkonzo yesikhumbuzo eNgilandi ebesesuka khona mhla ka 4 Ntulikazi ngolwesibili esiyafika eHarare ngelanga elilandelayo, lapho okuzaba lenkonzo esesuka eNyaradzo esiya koBulawayo. Kuza kuba lomthandazo njalo enkonzweni African Methodist Episcopal Church iGumtree branch esiyalala ku 39 Diamond Drive e-Four Winds emzini wakhe. Kube lenkonzo yokumvalelisa mhla ebekwa uZulu uzakwaziswa ngalapho okuzaphathelwa khona inkonzo andubani ayebekwa entabazinduna. Unkosikazi Dabengwa ubhubhe mhla ka 15 Hlangula ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane okweminyaka. UMakhumalo wayezelwe ngomnyaka ka-1947, uchiye abantwana abahlanu labazukulu abathathu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Hele Botswana lithi isifiso salo ukuthi libone leZimbabwe liqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo oluzaphumelela. Lelo lizwe lithi njalo ukungaqhubi kuhle komumo womnotho waseZimbabwe kugcina kusinda eLebotswana, ngoba abanengi abadabuka elizweni elingomakhelwane bagcina bebalekela khona ngale. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMqondisi Dube usipha lolu daba.
Khuluma lentatheli zindaba eHabron olwesithathu umphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe omhlaba uDokotela Lemogang Kwabe uthi uqakathekile ukuthi leZimbabwe libambe ukhetho olukhululekileyo. UKwabe uthi umhlubulo wangezansi kwezwekazi leAfrika uleziqondiso omele zilandelwe uma uqhutshwa ukhetho ngemfanelo.
Njengelizwe elilombuso wabantu ngabantu, umbono wethu, isifiso sethu yikuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo, kumele lube ngoluletha impumela ukuze sithi lukhululekile.
UKwabe uthi umbiko ozakhitshwa liqula lenhlanganiso ye-Southern Africa Development Community Observer Mission yiwo ozakutsho ukuba ukhetho lukhululekile kumbe hathi, kodwa ugcizelele ukuthi njengeBotswana bathatha umbuso wabantu ngabantu ngoqakatheka, ngakho bakhangele okufanayo kwamanye amazwe afana leZimbabwe.
Ngithanda ukuqinisa ukuthi thina njengeBotswana sihambisa phambili umbuso wabantu ngabantu, nokuthi ukube lokhetho olukhululekileyo sifisa okufanayo kuyenzeke eZimbabwe.
Uthi okwenzakala eZimbabwe okufana lomumo womnotho ngamanga kahle kuyalimaza eleBotswana.
Abantu beZimbabwe bayachapha babuye ngapha, kugcine kusiba yithi esiba lomthwalo wokubagcina.
Umongameli Emerson Mnangagwa olobudlelwane lomongameli weBotswana uMnumzana Mkhwetsi Masisi yena uthembisa ukuthi ukhetho lolunyaka oluzabanjwa ngoMpalakazi luzabe lukhululekile, kodwa abamabandla aphikisayo bathi inkundla kayilingani ibandla leZANU-PF kilo elilawulayo okwenza ukuthi ukhetho lungabi ngolukhululekileyo. Ocubungulayo zombusazwe uMnumzana Efihle Lancube uthi kuqondile ukuthi amazwe afanele leBotswana azame ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi izwe laseBotswana nawo wonke amazwe ezwekazi le-Afrika langaphandle kwe-Afrika bancedise iZimbabwe ukuba kuphume ukhetho olukhululekileyo loluzaveza intando yabantu ngendlela ecacileyo kuvimbele ukuqhubeka kombango ophathelene lepolitiki kulungise ezono ezenotho ezithi nqazi kulesi simo zichithela abantu ngaphandle abeZimbabwe bayegcina beluhlupho kuzizalwane zalawo mazwe.
Uncube uqhubeke sithi kodwa umelanga kuphele kunkulumo kuphela, kumele kube lamanyathela abambekayo uma kukhona abangahambisi ukhetho ngendlela eqondileyo.
Yebo kambe bangakhuluma kodwa kumele bedlule kukhulumeni bakubeke kucace kahle kuba abantu beZimbabwe kuzo zonke izizalwane zeZimbabwe kuhulumende weZimbabwe kuwo wonke amaqembu ezombusazwe weZimbabwe ukuthi ongalandeli intandweni ngovimbela ukhetho olukhululekile kasoza luthola usekelo eBotswana eAfrika la kuyo yonke indawo kodwa uzajeziswa ngendlela enkulu kakhulu.
Ukhetho luza ngesikhathi kwaba lokukhala ukuthi ukukhwezwa kwentengo yalabo ababefuna ukuncintisa kwavalela iningi phandle ongabuyisela emuva umbuso wabantu ngabantu ngoba ukhetho selungenwa abalemali kuphela. Abanye njalo bakhala ngogwalo loluhlu lwabantu abazavota besithi amagama abo awakho kumbe asuswa afakwe kwezinye indawo lapho abangavoteli khona. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Eli olaleleyo ngumsakazo weStudio 7 eVoice of America esakaza iseWashington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile. Was a Friday.
Uhlelo Was a Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo oyerumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers. Ezisiqalo lona eselethule idlalade elitsha leli qembu licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo ubeke ithemba moyo exoxa lo ntungamili inkomo owe Studio 7.
Mina ngizalwa esigabeni semathopo eBhanja, ngihamba nomfowethu uMelusi Dube, yena uphuma eGwane. Leli lidlalade eligcwele eline 7 track album. Isihloko salo sithi ulwandle olubomvu. Ngonyaka ophelileyo sithe siqala nje sifika nje besikhiphe isingle track, so manje silandelise ngealbum eligcweleyo. I-album eligcweleyo ile ngoma ezingu 7.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ofuna ukusithola thina kahle sesisebenzela eGoli.
iqembu lethu lisegoli sikhuluma nje sisenza sisegoli sisebenza sisegoli inamba zethu ngezegoli zikanje +27734089009 lapha uthola mina uMox ngegama lomsebenzi elibizwa uMox then bese ukuthi mina futhi ngegoli +27734173965 uthola umeluzi uzothola umeluzi lapho izinhamba zegoli nje mangabe ufuna umculo wethu uyasithinta lapho uyawuthola
ubachiyela wapha amazwi abalandeli
abalandeli zizathanda ukuthi bengayikhathali bengaphela amandla ngokusisekela kabasisekele bethenge kithi umculo wethu hayi lezi zinto zepirates ukuthi besupporte i-pirates sinayo indlela eningi yokuthengisa thina siyakuthengisela nge-airtime siyakuthengisela nge-Hollywood voucher kuya ngokuthi ukuphi nje noma even nasekhaya ezimbabwe i-same thing e-south africa i-same thing noma usebotswana i-same thing
ngilethemba liukholisile umculo wabafana laba abe the foundation brothers ku live talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu lokudinga amakansela amalunga edalela eparlamente kanye lomongameli oluqutshwa mhla ka 23 ncwabakazi lonyaka abangathandaki ukuthi bangene kulolu hlelo lelakho ukuba ukusithinta ku 202 oh inamba zocingo sasiboni kodwa ke lelakho lilalo ithuba lokuthi lingene kulolu hlelo
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.